Zvinhu zvakaoma takafamba murema pasina kana hope friends achiita nizokwanisi but deep inside ndaiziva ndichasimuka mari yairamba mikova yakavara hope dzangu dzaita kunge dzapera but I can't believe ndakaramba ndakamira mari vachiti mwanangu mira izozi yanda chema yakwana now is my time to shine handitadzokera kumashure this year victory is mine tore rino nderangu this year is mine mikova chaburika nichapinda inside last year I was struggle but I survived now blessings ziri coming my side tore rino nderangu this year is mine no more crying in the night nichasimuka nichapinda mulife this year everything is right amwe vakandisefa vachiti ndapera but they didn't know mwari vane plan ndakatsitsa patience mumatambudziko now I'm stronger than who I was hasi yangu ichatanga kuoneka doors opening one by one handichatira mangwana my victory has just begun and now akambo chema gore rapera usarase hope shamwari simuka uti pamwe neni gore rinonderangu shoyo gore rinonderangu handichadzokera kumashure zvakare blessings falling like the rain mwari vari kundisimudza today gore rinonderangu this year is mine ndichafamba ndakasimudza maoko from pain kusvika pakubudirira now my life is full of hope gore rinonderangu this year is mine
Gore rakapera.